Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai muchinguri kashiri vakatsvamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavhairasi icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi. Masanctions kai. Masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions. Mwari wabva ati je. Wakuswera wari muzimba kusisina ba economy yawo yakuchema. Handiti yedu iri kuvari kutichemedza. Trump ngaaziwe kuti hasi Mwari. Muruda kuti tisvinwe tiendepi. Chimbosvinwa iwe necoronavirus. Muzwe kurwadza pazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinhoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai muchinguri kashiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isusu utungamiriro hwedu hausi kuziva, hauna gwara rekunyatsoziva kuti tinopasi kana tichirarama tinofamba chii. Njozi yawirwa nevanhu kueurope injozi inokwanisa kungotiwira kuno futi kuafrica and Zimbabwe ipatikura. Saka wakaona mutungamiriri akaita saopa rutungamirira minister of defence wati kutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutiwira. Munhu iyeye ari kuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchinguri kashiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita mastrat usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamachete waya wari kutema iko zvino takazosimuka sejoko kuti angati dile nevanhu. Wanga vari maMDC anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamachete zvonzi mazvona izi anopifa. So vamwe vamwewo varipo ndururani asi MDC yanga yatipindawo futi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbove mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANUPF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga, izvo zvapa kuti munyika muve nenzara, kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunhuhwa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiana angapandukirira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiana angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi, ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro. Nokuti chirwere chakafanana nemvura, inonaya kwese, inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana Chimbwido nana Mujibha vatanga vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana Chimbwido kana Mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato reZANUPF vapepurai togarepi negurukota reMashonaland West amai Muliswa Chikoka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.